chandinoda kuti nditaurire kuti tataenda ku second quarter iyo inova yatotanga nhasi vamavhima vanofanira kuti vagadzirise mhosho dzavakaita ku first quarter
ndedzipi idzi Dr. Zviho mungatsanangura
kuti vanotambirisa murairidzi agara pabasa zvikuru kwazvo Said mari akashomeka 4 times munhu atanga basa nhasi kuda kutirena kuita muporisa musoja kana kunesi
asika vari kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi
siko zvino tava kutongoona masalaries achibuda munewspaper muherald nekumo pasina kutaurirana navashandi kana kuti zvakasiyana nenhaurirano panenge pasiyirwa nevamiriri vehurumende kamwe chete nevamiriri vavashandi saka wailisi vashandi vakazvipira kutotanga nhaurirano dzatononoka nokuti kana tirisi zvikoro zvitovhurwa svondo rinouya tinoda kuti vamavhima vambogadzisa mhosho dzavo dzefirst quarter ende ndo chinangwa endisingwisingwi tisati tatanga zvimwe zvakawanda zvekusecond quarter zvevamavhima ngavazive kuti varayiridzi nevamwe rest of the civil service zvokutambira mari yomuzimbabwe yakareruka somusha watamwa nokutsvagune somutakura havachazvidi
vanoda kutambira mari ipi apa Dr. Joe
vanoda kudzokera kumari yavaitambira gore ra October 2018 risati rapfuura saka vamavhima ngavasawandira simba ravo pakungotaura simba rinofanira kuonekwa pazviito pari zvino zviito zvavamavhima hazviratidzi kuti vane chidokwa dokwa chokuti vashandi vehurumende vagare zvakanaka vashandi vehurumende vari kunonga svosve nomuromo chibatira pamachizha usarwa panhamo saka hatibvumi mashoko avamavhima anonga vamanyausa mukanwa wokuti vanotaura kana vachitaura nemwi vemidhia kana vepuresi but kwatiri hationi chidokwa dokwa chavo chokuti vagadzirise nhunha dziri kunetsa vashandi vehurumende vashandi vehurumende vari kutotamba nhova izvo yekuti vanokwanisa kudzokera kubasa sei savarayiridzi pasikotoro rechipiri